Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 11/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vemuKenya vachiri vakamirira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichiri mangange chaiwo pakati pava William Ruto navaRaila Odinga. Tiri kutaura nevamwe vemunyika vanga vachiongorora sarudzo idzi. Muzvare Henrietta Rushwaya vanowanikwa vasina mhosva panyaya vanga vachipomerwa yekuti vaida kupa chioko muhomwe vamwe vasori panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe pavakasungwa vachinzi vaida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo. Bazi rezvekubudiswa kwemashoko riri kuita musangano nevatori venhau kukadoma wekuzeya mutemo unobata mashandiro evatori venhau kana kuti Media Practitioners Bill. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vemuKenya vachiri vakamirira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichiri mangange chaiwo pakati pavo William Ruto navaRaila Odinga. Vanoona nezvesarudzo munyika iyi veIndependent Electoral and Boundaries Commission vanga vavimbisa kuti vachazivisa zvakabuda musarudzo nhasi asi kune dzimwe nzvimbo sarudzo dzakanonoka kutanga. Masangano akazvimirira oga nevamwe vemapato anopikisa vanga vari kuKenya vachiona sarudzo idzi kusanganisira mumwe akafanobata chigaro chemutungamiri webato tinodzokorora chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato Citizens Coalition for Change vatendai Biti vadzoka kumusha nhasi. Vabiti vati vanoona nezvesarudzo munyika veZEC vavati vane divi ravakarerekera vane zvakawanda zvekudzidza kubva kuKenya. Sachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba vanoramba kuti ZEC inorerekera divi rezano PF vachiti Triple C haidi kukundwa musarudzo. Ngatinzwe hurukuru yaitwa na Blessing Zulu wa Studio 7 na vabiti.
Election yekuKenya yakaitwa musi wa 9 August. Election ine zvidzidzo zvakawanda kune veZimbabwe. Chekutanga ndechekuti vacho vanorana election vatinoti Zimbabwe Election Commission kunoku, the Election Management Board, inofanira kunge iri independent. Takaona IEBC yekuKenya iri independent isina kwayakarerekera ichingoitawo basa sebasa. Iko zvino muZimbabwe hazviexisti.
Kose muchidaro vabiti.
The Zimbabwe Election Commission is just an extension
Politburo ye ZANU-PF. Just an extension ye organizing department kana kuti commissariat ye ZANU-PF. It's not neutral. 3-4 weeks ago takawana vazvadza vana hama dzavo dzisingagonekana kunyora mazita adzo. So the first thing that is key mu election is the independence of the election management body, the ZEC. Chechipiri chandaka uona inyaya yekuti vanhu munogona kusiyana mobhilonga kuma political party akasiyana, asi kana muchikampeina munosiya peukama, asi kana muchikampeina munofanira kuziva kuti mese muri verudzi rimwe, muri venyika imwe.
Munga pamuenzaniso here ipapo.
Despite the huge differences, particularly between the Prime Minister Odinga na Deputy President Ruto, the main candidates, there was a modicum of respect. There was a modicum of understanding that this is our country. Yes, we can differ politically, but this is our country. Izvozvo hazviitike. VeZANU votofunga kuti nyika ndeyedu tisi takaivhira hondo, asi nyika ndeye munhu wese anonzi muZimbabwe. So the demarcation and the differentiation of politics and nationhood was there for everyone to see.
Chechitatu chataka wona ndeche kuti this election haina kurwiwa nema issues akawanda between Raila Odinga and Ruto. Ma policies havangasina kunyanyusiana, but chachaka nyanyusiana ma personalities, chachaka nyanyusiana ndenyaya dzekuti vanobva kupi, mumwe mukalenjini, mumwe muluyo. So takaona a very present, an important presence ye ethnic politics dzeku Kenya, with the key tribe being the Kikuyu. And it was always going to be a question ekuti makukuyu anovhota kupi,
vaitsigirani pane zviri kubuda pari zvino.
Iko zvino we know kuti vakavhota na Vice President Ruto, zvichizoita mubvunzo yakawanda yekuti saka zvoreva here kuti vaUhuru Kenyatta vanga vasina influence iyi. Saka maquestions achazeya vakafunda kuti vapindure mubvunzo iyoyo. So from the point of view of Zimbabwe, I hope kuti people will be elected on issues, people will be elected on merit, and zvekuti unobva kupi, kumusha kwako ndekupi, we don't celebrate and we don't put forward nyaya dzeethnic politics. Number four is the media. The media was free and fair.
Ko se muchidaro.
Maparty ese waingoona pama TV, vane ma TV akawanda, you know, vane ma newspaper akawandisa, vane ma community radio stations akawandisa. Zvasiyana nemuno Zimbabwe kuti unongochiona munangagwa nemukadzi wake vachingobuda pama televisions.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato Citizens Coalition for Change, vatenda ibiti vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Dare ra Magistrate muHarare nhasi rati mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya havana mhosva panyaya vanga vachipomerwa yekuda kupa mumwe musori chioko muhomwe pavakabatwa vachinzi vaida kuburitsa goridhe risiri pamutemo panhandare yendege Robert Gabriel International Airport muHarare muna 2020. Hatina kukwanisa kubata muzvare Rushwaya kuti tinzwe divi ravo sezvo vasina kupindura mibvunzo yatavatumira paWhatsApp. Asi, Blessing Zulu Studio 7, abata mukuru wesangano Center for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu kuti tinzwe divi ravo.
Izvi zvaitika izvi zvekuti Henrietta Rushwaya anonzi ana mhosva hazvitishamisi, asi zvinonyadzisa kunyika yese, pasi rese. Tashambadza pasi rese kuti muZimbabwe kubuditsa upfumi hwenyika zvisiri pamutemo zvinhu zvatinogamuchira as a country. Zvekare tinofanira kutsanangura ipapo kuti ane mhosva mbiri dzakarerekerana.
Ndedzipi dzimungatsanangura?
Yekutanga ndeyekuti akanga achisimagura gold asina mvumo yekusimagura gold iroro. Vanoshanda paairport vakaita basa ravo nemazvo vakamusunga nemhosva yekuti anga apara mhosva akaedza kuda kuti azvisunungure nekubhadhara chioko muhomwe. Avo vakaramba vakamumhanarira kuti ndozvaanga achida kuedza kuita. Saka vanhu vatova nedambudziko iko zvino vanhu vakagona basa ravo.
Sei muchiti vanogona kupinda munyatwa?
Ndo vanhu vaane problem yekuti achagona kana kutovasungisa kuti makandinyebera kuti ndakada kukupai mari yechioko muhomwe. Zvoreva izvo kuti ramangwana vanhu vanoshanda paairport nemapurisa nyika yese havachakwanisa kusunga vanhu vanenge vari kuita huri, zvikuru sei vanenge vari connected kumapoliticians. Vanenge vakutya kuti nyaya yacho inosara yaa yako iwe uri kuita basa zvakanaka. Koronyera ndori chaprotectwa nethe states. Saka ndati zvinonyadzisa kuti zvakaitwa namai Rushwaya vanoenda pamberi redare redzimhosva udza vana kana mhosva yavainayo nindi muri kumunyepera. Tasvoda nazvo. Zvagara zvichioneka kuti mhosva yake icharerutswa nekuti aisatofanira kudzorerwa pachinzvimbo chekuva president weZimbabwe Miners Federation. Nyaya yake ichiri kumatare edzimhosva, aifanira kutanga akliwa nematare edzimhosva odzorerwa pachinzvimbo chake. Asi Henrietta akangosuspendwa kwemwedzi inenge miiri kana mitatu akanzi adzokera asinyaya yake ichiri kumatare. Saka zvinoratidza kuti nyaya yacho hurumende haina kutomboikoshesa from the beginning. Vakatongoti haiwa pato vakanganisa ndo vamusunga.
Zvine matambudziko akaita sei takatarisa nyaya dzezveupfumi vamaguru semaonerenyu?
Mubvunzo ndewekuti vangani vari kuita zvakaitwa naHenrietta Squire vari kubuditsa maminerals enyika asiri declared pasina mari iri kuenda kuhurumende. Mari iyoyo dai tanga tiri kuedza kuichengetedza tichiita make sure kuti gremu rese regold riri kuakaundwa for. Zvairivei kueducation, kuhealth, kuagriculture, food security yenyika? Saka mibvunzo yese iyoyo ndofunga hurumende ndo inokwanisa kuti itipindure.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Zvekutapwa nekuburiswa kwenhau pamwe nevamwe muhurumende vari kumusangano wemazuva maviri uri pamusoro pekutsvaga nzira dzinobatsira mukuumbwa kwebhiri rakanangana nemashandiro evatapi venhau reZimbabwe Media Practitioners Bill. Musangano uyu waparurwa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Vamwe vari kupinda musangano uyu Magweta, makomishina anobva kuZimbabwe Media Commission vekuhofisi yeGweta Guru renyika yeAttorney General pamwe nevekubadzira zvekubudiswa kwemashoko. Studio 7 yakundikana kubata amai Mutsvangwa kana vomutevedzeri wavo vakaindinesi Paradza. Mumwe wevari kumusangano uyu mukuru anoona nezvemafambisirwo emabasa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu. Ngatinzwei vachitsanangura zviri kuitika kumusangano uyu.
Tiri kumusangano uri kuongorora kufambiswa kwebasa revatapi venhau nevanotepenura nekufambisa mashoko kuti mukubata basa ravo iri vangazviite sei namazvo vachishambadza nhau dzechokwadi nhau dzakapepetwa mune zvakanaka. Saka tichiri kuita chikuru kunhadzirisa mutemo uri maringe naizvozvo kuti mumwe nemumwe anoita basa iri ange ari guided kana kuti ange achiteedzera zvinotarisirwa pasi rose atingati mastandards akajeka anoratidza iyo kuti munhu uri kuteedzera zvinhu zvinoita kuti basa iri rekutipendura nhau rive neudzamu uye basa iri riitwe mune zvakasununguka zvinodzividza kuti basa revatapi venhau ripfuurire mberi.
Mungatitsanangurira zvinorewa iwo mutemo weZimbabwe Media Practitioners Bill?
Mutemo weMedia Practitioners Bill ndiwo mumwe yemutemo iri kushandisa kuti iende pachinzvimbo paive nemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act AIPA. Uyo mutemo waive neudzvinyiriri kuvatapi venhau. Mutemo waiita kuti basa iri risaendeke nekuisa zvemhingamupini zvakasiyana siyana. Asi iko zvino paMedia Practitioners Bill tave kuda kuti tiite zvinoitwa pasi rose kuti vatori venhau vanotora basa ravo vogogadzira ivo kuti basa racho rinoitwa sei. Mutori wenhau anofanira kunge ane dzidzo dzakadii nezvakasiyana siyana ende uye pazvakanakira zvinoita kuti basa revatapi venhau ripfumbire mune zvakanaka riendeke rive basa rinobatsira kuvakwa kwenyika risangove basa rekuti rinonzi remanyepo kana kuti rinonzinomirira rimwe bato kana kuti rigonzi ebasa rinokurudzira uhori kana zvakadii.
Pane vari kupesanawo here nezvinodiwa neiro bhiri irori kumusangano wamuri kuita iwoyo?
Aiwa, sekutaura kwandaita pane zvino kuchiri kuonesana. Chikuru pane kubvumirana kuti basa iri chiite chirinda pamwe chimuona pamwe asi pari zvino kuti titi pane kutoti pa pesana aiwa pati vanhu vachiri kukurukura zvichida kana vanhu vakazoti zvatiramba kuti tiwirirane kuti midhia yedu isununguke kana kuti tatadza kuonesa mune zvakanaka aiwa hatifati tatita svika ipapo.
Vanga vari mukuru anoona nezvemabasa musangano remedia Alliance of Zimbabwe vanaijo Nyamutumbu vari kukadoma neStudio 7. Mashoko ari kubuda kubva kumusangano weZimbabwe Economic Development Conference uri kuitwa kuVictoria Falls anoti Reserve Bank of Zimbabwe iri kuronga kuumba bodhi rinotarisa nezvemari yekunze kana kuti currency board sekuedza kudzikamisa dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba. Asi izvi zvinoshanda here? Blessings Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyadzo zvehupfumi vaVictor Boroma.
Nyaya yekuisa currency board inawo yakanaka maererano nekuita kuti uremu hwedhora remuno hugadzikane. Sekuti ndingakuti zvakabuda kunyika dzinokwana makumi mana akamboshandisa currency board ndezvekuti macurrency board zveshuwa anogona kuti uremu hwedomestic currency inova zim dollar muno hugadzikane. Asi kunewo zvakawanda tingangoti zvakabuda kunyika idzi. Chekutanga ndechekuti nyika idzodzo dzanga dziina mareserves. Chechipiri ndechekuti hurumende dzeikoko dzadziine chido chekuda kuona zvinhu zvichichinja. Saka nekudaro dzakachinja inonzi reform maera nekufambisa kana kuti mabatiro adzaita mari neanonzi maeconomic policies pachirungu.
Pane zvamuri kutaura zvii zvingadzidzwe neReserve Bank of Zimbabwe?
Kana takatasa banga gure remuno muZimbabwe haisi nyaya yekungova necurrency board chete inopedza dambudziko rekudzikira kweuremu wedhora remuno. Nyaya hombe iripo ndeyekuti hurumende yemuno ine chido here chekuona zvinhu zvichichinja uye iyo inochinja maitiro ayo here. Sekuti currency board chekutanga inoda mareserves edhora rekuAmerica ayo anogona kusvika tingangoti at least 700 million to about a billion. Chechipiri ndechekuti panoda urongwa hwekuti mari yemuno ichashanda kwemakore mangana anotera nekuti currency board inoda makore mazhinji ekushanda kwemari yemuno.
Zvine dambudziko rei apa tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe parizvi?
Izvo zvinouya panguva yekuti zvizvarwa zvemuno hazvisina chivimbo tingangoti mubhanga guru renyika nechivimbo mumari yemuno vazhinji tingangoti vakatochinja vakatanga kushandisa kana kuti vakushandisa dhora rekuAmerica tingangoti pakutengesa zvowanikwa zvavo pakuchengeta mari nekuita yatinoti planning. Saka dambudziko rekutanga rinowira nyika yeZimbabwe panyaya currency board inhau yekuwana mareserves ayotata anogona kungoda kungosvika about a billion nekuti hurumende parizvino haina kukwana mari iyoyo pakusatoti yakwereta tingangoti kubva kumabhanga ekunze.
Zviri nyore here kuti Zimbabwe ikwanise kukwereta mari yakadai?
Maonero andiri kuita ndeyekuti nenyaya yezvikwereti zvimwe zvekumashure zvisati zvabhadharwa zvinogona kunetsa kuti mari inosvika 1 billion iwanike kubva kumabhanga ekunze. Nekudaro pamwe bhanga guru razoda kuunza urongwa uhu nguva yapera kuti vanhu vakatoora mwoyo nenyaya yekuti Zimbabwe yanga isiri kubhadhara zvimwe zvikwereti zvakawanda zvainazvo tingangoti kunana World Bank nekunana African Development Bank nemamwe mabhanga akaita kunge vana Paris Club. Chimwezve chakakosho ndechekuti kuti currency board ipinze imwe mari sekuti currency board inenge ichishanda yakatara mutemo wemari yekunze uyo unenge uchinzi fixed exchange rate ichiunza mari yemuno. Vanhu vemuno nenyaya yekuti havasisina chivimbo nemari kana nedhora remuno muZimbabwe pavanoona mari itsva ichipinzwa mukati menyika vachati uremu hwemari iyi huchange huchidzikira. Saka nyaya yechivimbo kana kuti yatinoti confidence inyaya hombe. Chimwewo chichanyetsa mukati menyika yeZimbabwe inyaya yekuti iyo inonzi informal sector kureva kuti vemabhizimusi uye vanhu vanoshanda vakazvimirira vega vasingabhadhare mitero kana tingangoti marevenues emashopu uye tingangoti kushanda vachitedzera mitemo yenyika vawantisa zvekuti tingangoti percentage yavo ichitarisa nekukura kweekonomi yemuno muZimbabwe vatodarika 65% uye kune mari inosvika tingangoti mabhiriyoni 2.5 billion iri kutenderera pamusika weinformal sector. Zvireva kuti currency board inenge ichiteererwa nevashoma mukati menyika.
Nyanzvi munyadzo zvehupfumi vaVictor Boroma vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. apo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vopeta rwendo rwavo rwekushanyira nyika nhatu dzemuAfrica kuRwanda. America yazivisa kuti ichishanda nedzimwe nyika nomwe dzakabudirira iri kupa nyika dzemuAfrica mari kusanganisira Zimbabwe kuti vanhu vabatsirikane zvichitevera kusagadzikana kwezvinhu nehondo yekurwisana kweUkraine neRussia. Hondo iyi yapa kuti mitengo yezvinhu pasi rose iite chamuramba mhuru sezvo chibage chakawanda nemafuta ekubikisa zvichitengwa kuUkraine. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Homwe yemari yaparurwa neGroup of Seven inosanganisira America, iyo inoyaisa 50% yemari yaparurwa iri kuma $4 billion yechikafu. Imari yakakosha nekuti pakatanga hondo yekuUkraine ichikonzerwa neRussia, takaona kuti chikafu chakakwira zvakanyanya pasi rose neabout 50% in US dollars.
Izvi zvinorevei mungatsanangura?
Chireva kuti kana taitenga tani rechibage repa $300 per ton, tava kutenga ne $450. Zvomera nyika dzinotambura seZimbabwe dzinoti uku economy iri kubvira zvakanyanya, zvotiwo gore ratapfuura iri kwakaitika drought. Saka tiri panyanga dzamushore, dambudziko iro riri kukura kwemutengo rosangana futi nekuti munyika muno mari haisi kubatika, vanhu vazhinji vari kumusha kumaruwa uko vari mupovhati. Saka tiri kutarisira kuti pachikamu chiri kuuya kusubsahara Africa chinosvika kuma $336 million Zimbabwe ichiverengwa ipapo, tichaonawo zvakati mari yakati o tinokwanisa kubatsira kuti vanhu vari kumisha vakwanisa kupuwa support nemapazi anonge akamirira vana USAID ne World Food Program. Tinoona futi kuti zvakare dambudziko riripo mazuva ano nderekuti marates ari kukwira muZimbabwe.
Zviri kukonzera matambudziko akaita seizvi?
Kukwira kwaari kuita ari kuomesera vanhu, kunyanya vasi kuenda kumabasa, kunyange vari kumabasa vasinawo chovhiri. Saka mari iyi ichabatsira kuti vanhu vasafa nenzara, nekuti gore rine shuwa shuwa takazvitarisa vanhu vazhinji vari kwasa kufa nenzara kukenyaya kumamisha. Asi kuzira hedu kuti vachabatsira sei, but tofungidzira dai vaikwanisa kubatsira kuti pavanhu futi mainputs pamari iyoyo.
Sei zvichibatsira uye zvakakosha sei izvozvo?
Zvaibatsira kuti vanhu vawane kuenda kumunda, nekuti mitengo yemafertilizers yakwira zvakanyanya zvekuti bhegi refertilizer tingati 50 kg yava kusvika kuma $90 ndiani anowana mari iyoyo? Saka dai homwe yemari iyi yakwanisa kubatsira futi izvozvo, zvairereisira vanhu vari kutambura kunyanya vari kumusha kuti vakwanise kuenda kumunda zvakare.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mali yatara mazuva matatu ekuchema mushure mekunge mauto 42 vaurayiwa nevanopfurikidza mwero veIslamic State vachishandisa ndege dzekusora kana kuti madrone nemusi wesvondo. Izvi zviri kuuya panguva iyo mutungamiri wenyika iyi akatora masimba achishandisa mauto Colonel Asim Goita vataura nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vachikumbira rubatsiro. Mali yanga ichirwisa vanopfurikidza mwero kwemakore anodarika gumi ichibatsirwa neFrance, iyo yakazoburitsa mauto ayo mushure mekunetsana nehurumende iyi. Vakuru vakati chitende chinorema ndochine mhodzi, zvichireva kuti rukudzo runopiwa kumunhu kuburikidza nemabasa ake kwete nechimiro chake. Izvi ndizvo zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pazororo remagamba nemuvhuro svondo rino kupa chiremera chegamba renyika kune vamwe vakaita nhoroondo yekurwira nyika ino, vanosanganisira vaJames Chikerema navanda vanenge Stole. Mukuziya nezvedanho iri, tabata vanongura zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nevanongura zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu. Takatanga nokubvunza vaMaguhu kuti vanoti kudii nedanho ravamunangagwa iri.
Chinhu zvatagara chiziva kuti vanda vaningi Stole igamba renyika ende avatongobi kuti vaite zvekuitwa kumuseji igaro ziva vanhu vemuZimbabwe vane magambari mumwoyo mavo wekuti kunyange kuenda kuHeroesburg kana kusaenda kuHeroesburg vanhu vanoziva kuti uyu munhu anga akamirira zvakati asi chinoratidzika panhau yavasitole navachikerema kurasika kunoita bato retsoka rezanupf padirindira rekutsvaka vanoti magaba enyika nekuti pakafa especially vasitole vanhu vazhinji vakatsutsumwa vachinzi vasitole havakodzeri kuti vaende kuHeroesburg vakanowigwa kupazi ravo kuchipinge asi bato rezanupf harina kuteerera zvakataurwa nevanhu vangani vanhu vakarambidzwa kuenda kuHeroesburg zvichida nekuda kwekuti vanhu vanga vari mupolitikiro vaisa vafarira kana nekuda kwetribe kana kuti rudzi rwavo kwavakazvarirwa mutauro wavo uye zvekare vangani vari kuHeroesburg vasingakodzeri kunge vari kuHeroesburg.
Regai tinzwe kuna vachirumhanzu. Vachirumhanzu, munoti nedanho rakatorwa nemutungamiri wenyika uye mashoko ataurwa navamaguru?
Ndofunga kana tichirangarira kana tisingatangamwe pakapinda vamunangagwa kuvapurezidendi venyika ino vakashandisa moto iri pazanupf inoti unity, peace and development ndokuchienderera mberi nokuti let bygones be bygones. Asi ndichipindura vamaguhu chinoitika ndechekuti musangano woga woga uno mukuru uyezve sekutaura kwavaita kuti nyaya yepolitburo politburo ndo inodecida kuti zvoitwa sei asi mukaongorora kutonga kunoita vamunangagwa ndohwokuteerera zviri pasi saka vane open door policy tingataura icho nechocho 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 inge iri nyaya zvayo yokuda kuonesana mupfungwa kana njere asi chokwadi ndechokuti vamunangagwa munhu anoteerera.
Vamaguru, ndinoziva kuti muri kuda kupindura ipapo, kandai mhinduro.
Ya, nyaya inenge yapo zvekare ndeyekubvunza kuti saka nhoroondo chaiyo yezimbabwe imbori ipi nekuti isu takakura tichiudzwa kunzi vandabaniki sikole mupenge ranga riri gwara ipo zvino izvi taakunzi aiwa igamba renyika. Takanzwa zvekare nyaya dzaana Joyce Mujuru pane imwe nguva paanga achisimudzirwa kuita mutevedzeri wemutungamiri wenyika tikaudzwa napurezidendi kuti mai avo vakadonhedza chopa mai avo vanga vakadai vari kunguva yehondo 2014 pindu zvikanzi kunyeperwa zvese zvamanga muchinzwa. Saka tine dambudziko rehistori yenyika yedu.
Vachirumhanzu, vamwe vari kuti danho ratorwa nemutungamiri wenyika iri ranangana nekuti nyika yatarisana nesarudzo iyi nzira yekutsvaga nayo mavhoti. Munoti
hazvinei namaelections. Maelections ari kuitwa gore rinouya. Saka tingati chinhu chinoitwa nhasi unoyu nezvekutaura zvepolitics zvinenge zviri nechekuita negore rinouya ndokurasika ikoko instead yokuti vanhu vafokase vanangane nekuti ichokwadi here kuti vandava vaministeri igamba zvinobvira nokupi vanhu voziva nhoroondo yavo asi iyezvo vanhu vasvetuka vakutofunga zvamaelections egore rinouya orit tomboti ndezvamaelections zvakaipa here izvozvo.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf vagadzira chirumhanzu manzwawo kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru vesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu chewomen's round table chatinotarisa zviri kuitwa nemadzimai apo madzimai ari kutarisa zviri kuitika kuKenya. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 11 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
umuntu okukhangela amamerit ecala njalo ojaji nxa bejaja into abangajaji ukuthi ngoba besaba obani, but abajaji icala bekhangele ukuthi ithethe ubufakazi obungakanani njalo icala liminjani.
Umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Federation, uNkosazana Henrietta Rushwaya, utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshelwa kwakhe ukuzama ukuphuma elizweni legolide ngomnyaka ka-2020.
Okumqoka ukuthi kumele kutshintshwe indlela esikhangelana ngayo sikwazi ukuthi ukhetho ukuhamba lalokho esidemokhrasi vele kuyavunyelwa ukuthi abantu baphikisane, kodwa kumele abantu babulalane.
Abantu bakwele Kenya balokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezikhanya zindala khona zombili phakathi kukamnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lingene esaladeni namhla kobulawayo likhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi okuluhlelo olusaqhubekayo esigabeni zonke zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Miners Federation, uNkosazana Henrietta Rushwaya, utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshwa kwakhe ngomnyaka ka-2020. URushwaya wabotshwa egcekeni lendizamtshina eleRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare elungiselela ukugada indizamtshina. Wetheswa umlando wokuzama ukuphuma legolide elizweni ngudlu. Igolide leli lali lesisindo samakilogram ayisithupha i6 kg, njalo libiza inkulungwane zamadola emelika ezedlula amakhulu amathathu $330,000. Ngemva kokubotshelwa icala legolide leli, uRushwaya waphinda wetheswa elinye njalo icala lokuzama ukufumbathisa isisebenzi se-airport nge-$5,000 esivalamlomo ukuze simvumele agade indizamtshina legolide leli. Kodwa ngemva kokuthethwa kwaleli cala, umantshi uLenmore Mapiye unqume namuhla ukuthi uhulumende labashutshisi bakhe behlulekile ukuveza ubufakazi obusobala obukhomba ukuthi ngempela uRushwaya walidala leli cala. Lanxa kunjalo, uRushwaya ulokhe ebhekane lecala elimqoka elokuzama ukuphuma legolide ngudlu elizweni, i-gold smuggling. Uyalilandula leli cala esithi kenza ngalokho ngabomo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Into ekhona yokuthi xa kusenzakala izinto ezifana nalandela lezi, abananzelele ukuthi yizo izinto ezigcina zisenza ukuthi abantu beqhubeke besenza izinto ezingalunganga elizweni, ngoba bebona ukuthi bakhona abanye ababantu abaqede bayekele ilobu bufakazi bukhona.
Bakhona Dube abathi okwenzakale lamuhla yikho ukusebenza kwayo phela emthethweni labo, umuntu nxa engelacala kalacala nxa elalo ulalo.
Kodwa ke uhlupho olukhona ngelokuthi kwesinye isikhathi indlela indlela imithetho endaba esebenza ngakhona, noma ngithi indlela abasombulula ngayo amacala, kwesinye isikhathi kuthiya abantu bengathi balokucabangela ezinye indlela ezithize, ngoba sokungathi omunye umuntu ngenxa yokuthi mhlambe kukhona elinye icele alisekeleyo ujika kube impumela yakhona ihliyazi ukuthi izaphuma njani. Nxa usekele elinye icala kujika eminye impumela njalo ingafanani. Njengamanye amacala esiwabonayo ukuthi abanye abakwamanye amacala kwamanye amacele zopolitiki bagcina sebesiba bagcina bebotshelwa izinto ezingelamsebenzi, kodwa abantu abanye abenza into elibufakazi bagcina betshitshwa. Kodwa into ekhona ngeyokuthi akungakhangelwa ukuthi umuntu uvela ngaphi noba teni. Umuntu akukhangelwa ama-merit ecala njalo ojaji nxa bejaja into abangajaji ukuthi ngoba besaba ubani, but abajaje icala thetheni ukuthi bekhangele ukuthi lona icala liphethe ubufakazi obungakanani njalo icala liminjani. Kuphela yindlela ofanele bekhangele ngayo.
Icala lakhe leli elimqoka asabhekane lalo elokuzama ukuphuma legolide ngudlu elizweni, ubona lihamba njani lona?
Lokho nje babukuba sekusobala ukuthi nje lokho sekuyinto nje ezavele iphelele emoyeni nje, ephelele emoyeni njengezithukuthuku zenja. Lokho nje ukuthi mhlawumbe lalele lokho lisaqhubekela phambili, saqhubekela phambili, yikukwejisa nje kuphela ekugcineni kuzagcina ukuthi abantu labo baluze i-interest yokulilandelela icala lakhona ligcina liphela nje kanjalo. Ngoba kusobala ukuthi alikho icala azatholakale lalo nxa ukuthi oredi lalenaleli abavele abekade kulobufakazi obupheleleyo sevele wayekela.
UMnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusaswe. Abantu bakwele Kenya balokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezikhanya zindala zombili khona phakathi kukamnumzana William Ruto lo mnumzana Raila Odinga. Abezindaba abeReuters babika ukuba ababili laba yibo abahamba phambili. Ikhomishini eqhuba ukhetho lolu e-Independent Electoral and Boundaries Commission ilokhe isethula impumela yokhetho lolu kumabonakude lasenkundleni zokuxhumana. Ikhangelelwe ukwethula impumela yokhetho lolu kungakedluli umhlaka 16 kulinyanga. I-Reuters ibika ukuthi okwamanje sokubalwe amavoti edlula izigidi ezilitshumi lantathu, 13.3 million. Phakathi kwamavoti la, uRuto ulamavoti edlula kancane ayizigidi eziyisithupha, 6.7 million, kuthi Odinga yena uyamlandela phose ngamavoti afanayo, 6.5 million. Abathole amavoti ayingcosana okwamanje ngumnumzana George Wajakoya lo mnumzana David Wahiga. Kukhangelelwe ukuba ikhomishini le izaqhubeka isethula amavoti asebaliwe. Abadabuka eZimbabwe ababukele okwenzakalayo khonale kwele Kenya bagoqela umnumzana Tendai Biti owebandla le-CCC. Yona ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ukuze sizwe okunengi ngokhetho lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Mdladlandiweni ocubungula ezombusaswe.
Ukhetho lweKenya sifundisa ukuthi kwezombangazwe akula lokho esithi sithiwa ngama-permanent enemies. Sinanzelela ukuthi ngo-2008 thereabout owabakhona le ngxabangxoza lodlakela phansi kombuso kamwayi Kibaki lo mnumzana Raila Odinga kwakungabonana ngamandlala zombusazwe. Kodwa namhlanje ibandla lika-Uhuru Kenyatta selibambane belithikisayo lasixhasa uRaila Odinga, okusikhombuza okutshengisa ukuthi abantu akumelanga bangene ngenhliziyo yezokhetho ezombusazo. Abantu bayagamulana bebulalane kodwa baphezulu bevuke besekelana. Kuyisifundo eZimbabwe ukuthi let's not kill maim each other in the name of politics. After all, the next morning we can be supporting each other. For me, it's a big lesson for political players in Zimbabwe. Lapha ukuthi inzona esibona ebulenjini, esibona ezigabeni, ukulwa, ukuthethiswana, akusise ndawo ngoba kusasa abaphezulu bakase bekhulumisana. So asifundeni njenge sizwe saseZimbabwe.
Babanduweni, kungenzakala na eZimbabwe khonoke sikubona kusenzakala eKenya? Ukhanya ngazani kuqhutshwa ukhetho olukhululekileyo?
Kwenzakala, kunakana ukuthi mina abantu kumele baguqule sithi yi-value system ngesikhiwa. Sazi ukuthi ukhetho impumelelo yalo ikabili, lo osesikhundleni sengaphuma, lo ophikisayo angene, kumbe lo osesikhundleni ahlale. Kodwa okumqoka ukuthi kumele kutshintshwe indlela esikhangelana ngayo, sikwazi ukuthi ukhetho uhamba lalokho esiyidemokhrasi. Vele kuyavunyelwa ukuthi abantu baphikisane, kodwa kumele abantu babulalane. It's possible eZimbabwe, kodwa kudinga ukuthi sizinuke amakhwapha njengelizwe, sazi ukuthi i-political system yeZimbabwe kumele layifane la amanye amazwe, nxa sifithi ngempela we-democratic country. So ngumbono wami, bona ngani kungenzeka, kodwa kudinga ukuthi sitshintshe i-value system and begin to see each other as human beings, besibone njengabantu okokuqala, singabonani, singakabona nje abantu abaphikisana kwezombusazwe.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni uhlaziya ezombusazwe, ubexoxa lo Gibbs Dube o Studio 7 ekobulawayo. Intatheli zindaba vezibuthene leziphatha amandla zikahulumende eKadoma namuhla kukhulunyiswana ngomthetho obunjwayo ozalawula ukusebenza kwentatheli oMedia Practitioners Bill. Ekhuluma kumbuthano lo umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe umthetho lo uqakathekile. Ngokunjalo uthe bakubone kufanele ukuthi banxuse intatheli izindaba ezivela kunhlanganiso ezijiyeneyo ukuze bakhulumisane bephana amacebo ngalokho okumele kumunyethwe yilumthetho. Abanye abangenele umhlangano ngabeZimbabwe Media Commission, abe-ofisi yegqwetha likahulumende elikhulu u-Attorney General, abeZimbabwe Union of Journalists, Media Alliance of Zimbabwe, Young Journalist Association labanye abinhlanganiso ezijiyeneyo. Ezinye intatheli zindaba zithi uhulumende kumele achiyane lokuzibumbela imithetho ngoba esikhathini esinengi eyabe elenjongo embi. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lingene esitaladeni zakobulawayo namuhla likhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi okuluhlelo olusaqhubekayo esigabeni zonke zelizwe. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Siziva obekobulawayo namuhla uthi bangene ezikolo, enkundleni zemidlalo yenguqu kanye lezinkonzweni bekhuthaza abantu ukuthi babhalise. Ukuze sizwe okunengi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Dinashe Kambarami osaphethe isikhundla somgcini sihlalo wogatsha lwabatsha ku-TCCC kobulawayo.
Okwenzakele namuhla luhlelo esihlezi siluyenza njengebandla le-TCCC ukukhuthaza abantu ukuthi bebhalisa ukuvota kulohlelo esiluyenzayo olomgwazo lapho amalunga awe-council awe-parliament abaku-TCCC lezinye inkokheli nje eziku-leadership yethu yibo abantu abadeployiwe ukuthi sibe zingena ebantwini sisiba lama-street committees sikhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuthi bayevota. So leli hlelo alukhangelanga kuphela kulabo abasekela i-TCCC luhlelo lwama citizens, luhlelo lwezakhamizi zonke ezisezimbabwe. Siyakwazi ukuthi umuntu wonke uyadubeka ezimbabwe. Into esesikhangelane lazo ezimbabwe ayisizo zamabandla, yimpila kahle yomuntu wonke owezimbabwe. So sikhangelela ukuthi abantu besukume, sibakhuthaza besukume ngabone ngibabo bonke bebhalisa ukuvota. So luhlelo esihamba ngalo, sihamba sisiya kuma street lapha esihlala khona ngesigaba ngesigaba ukuthi sikhuthaze abantu bebhalisa ukuyavota.
Siyabona njalo ukuthi inani labantu ababhalisela ukuvota lihlezi liphansi. Ngenelisa yini ukulikhuphula? Njalo kungani abatsha bengahambi ngobuningi babo ukuyabhalisela ukuvota?
Ngiyananzelela nje sithandekile ukuthi inani labantu ebelibhalisa nje inyanga ezidlulileyo ukuthi bayovota beliphansi. Kodwa nje ngohlelo lwelo esihamba ngalo olomgwazo abantu sebesukuma ngobuningi babo besiyabhalisa sibili. Lokhu kuyasikhuthaza kakhulu njengenkokheli, kusinika intshukuntshu njengenkokheli ukuthi abantu ngendlela abazimisele ngayo kathesi siyanquba sisiya kukhetho lika 2023. Ibandla lethu indlela esingene ngazo nje sikhuthaza abantu sibancedisa ukuthi bayevota, kwenze ukuthi lathi sibone ukuthi hayi sokusobala lathi nje isikhathi sesifikile njengelizwe ukuthi sibe sithola ukukhululeka, sithole impila kahle eZimbabwe ngendlela abantu abazimisele ngayo ukuthi bebe lempilo engcono, bephume kuhulumende weZANU PF osubahlukumeze kakhulu isikhathi sesifide. Abantu bayadubeka and bazimisele kathethi ukuthi hayi u-2023 bazasukuma ngobuningi babo besiyavota.
Umnumzana Tinashe Kambarami ngosaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo wogatsha lwabatsha ku-TCC kobulawayo. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe athi aya phambili ngamalungiselelo okhetho lokudinga amakhansila ku-Ward 1, Ward 14 lo-Ward 16 ebulilima ekuqaleni kwenyanga ezayo. Ukhetho lolu ngolokugcwalisa izikhundla ezathiywa ngokhansila bezanu PF umnumzana Tony Mlotshwa, uNtungameli Dube kanye lowabhubhayo umnumzana Telani Mabhena. KuLivetalk wasihluzeni bomama namuhla sikhangela ukuthi abesifazana baphatheke njani kukhetho lokudinga umongameli wele Kenya lapho ezikhanya zingotshikilo bhanqa phakathi kukamnumzana Raila Odinga lo mnumzana William Ruto. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana namanye amazwe ukwele Rwanda namuhla lapho axoxisana khona lomongameli Paul Kagame ngokudlelana kwamazwe la kanye lelizwe lakhe lele Democratic Republic of Congo. Ele Rwanda lithi LDRC lisekela amalustraca awohlobo lwe-M23 alwisana lelizwe leli. UBlinken wethekelela kwele South Africa le-DRC. Bazonde okumangalisayo abadlelana lowayengumongameli umnumzana Donald Trump kulandela ukungena kwamapholisa ensitha awe-FBI endlini kaTrump eMar-a-Lago eFlorida lapho bathethe khona amaphepha okucatshangelwa ukuthi ngakahulumende abebanjwe nguTrump. Abakubandla lama-Republicans bathi kubi lokhu okwenziwe yi-FBI. Kodwa ababona ngezomthetho bathi i-FBI yenze okusemthethweni ngoba uTrump ucatshangelwa ukuba welamaphepha ayimfihlo. Elemali lithi okwamanje likhalela amasotsha angama-42 abulewe ngamalichacha ohlobo lwesimuslim kunsukana ezedluleyo. Amasotsha la abulewe kusetshenziswa indizamtshina ethwele imibhobho ebizwa ngokuthi yi-drone. Ilizwe leli selidinga usekelo kwele-Russia.
Ibandla le-TRIPC selisole kakhulu uhulumende ngokuqhubeka evalele amalunga alo alichumi lanhlanu 15 entolongweni njalo esala ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Abantu laba bagoqela amalunga ePhalamende uMnumzana Job Scala loMnumzana Godfrey Sithole bona asebelenyanga phose ezimbili bevalelwe besetheswa amacala okuphehla udlakela olwenzakale eNyathime kulandela ukubulawa kwelunga le-TRIPC uNkosazana Mo Blessing Ali. Kumbiko eliwethule namuhla enkundleni yeTwitter, ibandla le-TRIPC lithe abantu laba babotshelwe ize, ngakho lithi kumele bakhululwe. Leli bandla lithi ukubotshwa kwabo sikhala kuyindlela nje kahulumende yokubahlukuluza phambilini kokhetho lomnyaka ozayo esebenzisa amapolisa. Kodwa uhulumende abezanu PF kanye lamapolisa bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le-TRIPC uMnumzana Bednico Bebe onguye osungula lingxoxo.
Isandla somthetho yindaba sicina nxa kuyinto zepolitics kuphela. Ngokuqala lokho. Isandla somthetho yindaba sicina nxa kuwumuntu obizwe ngamaphoyisa kwathiwa kabuye enkambeni wazihambela yedwa ngesibili lokho. Isandla somthetho yindaba sicina nxa kuwumuntu o-opposa ukusebenza kukahulumende ngesikhathi lokho. So kuyamangalisa ukuthi kambe shuwa kulomuntu ongabe ngakuboni ukuthi eZimbabwe kade sikhuluma kunjenje kulamasela angadingwa ngamapholisa kodwa ehamba ebonakala ezitaladeni. Kulabantu ababulela abantu abadingwa ngamapholisa kodwa behamba ezitaladeni. Kuyatshengisa sobala ukuthi uhulumende lowu nguhulumende okuganga othiya egabheni. Ngoba abantu asikhuluma ngabo ukuthi bayenze badale amacala ababulala ngamuntu. Uhulumende wezanu PF udlala ipolitiki, ubopha abantu ebabothela ipolitiki ngoba sesifika kuma-election ngo-2023.
Naso babachuma kuthiwa liyapolitika lapha lihlukuluza amalunga e-TRIPC ngoba sokuyiwa kukhetho.
Right, okokuqala engifuna sikufake sobala and owaziwa yini lo mfowethu uBhebhe ukuthi iZimbabwe ilengasi ezintathu ezicala i-state, kune-judiciary, kune-executive, kube ne-parliament. Indaba leyo esikhuba ngayo kathesi i-under one of the arms e-judiciary. Asingene izina khonapho ngoba vele umsebenzi bawuvumi. Nxa udale icala uyahamba uyoma laphana awumi ugqoke ibhashi lakho elokuthi kumbe ngowezanu PF kumbe ngowe-TRIPC. Uma uyigqoke ibhashi lakho elokuthi uwenze into esithi thina wephule umthetho okhona khonapho. Abantu labana abakho elokuzeni e-court ngenxa yokuthi bona ngamalungiso e-TRIPC base-court ngenxa yokuthi bona because i-violence iyabonakala egcekeni babanjwa. Kati bangaka abantu abaku-TPC abanekho before the court baningi kakhulu including yena umfowethu ubaba uBhebhe. So we cannot talk about this thing senzakamhlawu ngokuthiwa iZanu PF ngohulumende sebabambele ukuthi bona bona bangamalunga ayo-TPC. No, that is because of izenzo zabo ezingenzeka ukuthi ligcine sebephambili kwamakhoti.
Baba Bhebhe,
ukwenza bangitsho i-bail kuyini? Questionmarkinga kubulewe umuntu lapha unkazana lo esikhuluma ngaye. Laba abantu ikakhulu uSikhala wayekhulumela inkazana lo ngoba oyiloya lakhe. Nxa usubopha umuntu omele umuntu obuleweyo uvalani? Questionmarkinga. Why sokuhlukuluzwa kukhanya kuphuma ezindabeni kubozozindaba ungethusi uhulumende ukuthi umuntu obotshiweyo usengowe-CCC kodwa kubulewe umuntu we-CCC utshoni khonoko? Uyabona okushuthayo ngabantu abasibuse for 42 years yikuthi sebenesidimira. Izinto abazonayo for 42 years ngasese siyahawula siyanuka ngobuyanga eZimbabwe. iZambia isithumelela ekade siyihleka izolo. wonke amazwe asigombolozeleyo ayasihleka namhlanje kodwa besiwahleka izolo. Okwenza ukuthi izane ingayangeki ukuthi sesikhonapho ukuthi mesikhona kuyini noJoseph Shimayina lo ukwenza ukuthi angayangeki kuyini. Nxa engayangeki kahambe enyangeni iyemnceda kumbe kahambe echurchi ngokulohlupho lwakhe angadifendi iparty yakhe ngoba iparty yakhe ayisupportayo. Kodwa kadifende iqiniso linjengoba linjalo ngoba iqiniso alibuqedi ukuningi.
Kuthiwa mana eqinisweni baba Chuma, kanti phezu kwalokho bakhona abanengi abakhala ngokuthi kungani uMashayanyika olilunga leZANU-PF ophume ekhuthaza ukuthi uChamisa kumele abulawe, kungani lokho engabotshwa nxa umthetho ulandelwa kuhle?
Emele ngiqale ngakho kwathesi lapha yikuthi khona njengoba ngitshilo mina, umuntu uyanxosha ibheyili ngezizathu eziningi ezithiyeneyo. Siyakwazi sobala ukubana u-honorable uSikhala Endriana ebevele ekubheyili and ibheyili abeyiphiwe wayenikwe esikuthinto kubana angesikhiwa ama-conditions angikhona. Amanye ama-conditions ayebheka ayebathi yona lawonina ungabonakali usubuyela futhi ku-social media usakhuluma ngokudlakudlaku njalo siyayi-encourage-a ukudlakudlaku. So usuphiwe ibheyili waphiwa leyo condition. Then usuphumile nanko usubonakala futhi wuwo osuku-social media usiyakhuluma futhi ukasabhenishotsha abantu sale zamntu esilamele sibatshaye and vele sesisekhona ngabe nyatsimbe uyabatshaya usuke lapho kuhambe kuyenzakala khonokho anakoti usuyephule i-condition owawuyiphiwe kuqala uphiwe ibheyili niyale ndaba kayikapheli nokuphela isahlubungulo uphandle uphiwe ibheyili sofuna susephula anakoti konaphana sokusuka nzima. So ikhothi inangwayo wenza ungubani ngubani ila ivuma ukuthi hayi kuqala ubuye lapha phambi kwethu sakunika ibheyili sakunika la ama-condition kodwa wehlekele ukuwagcima hayi so time hayi angisakunika ibheyili indaba yabo ingihlubungulo iphele. So lokwana it is nothing to do with politics, it's just simple law.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF ubexoxa endawonye lelunga le-Triple C. Umnumzana Abednego Bebe lithiye indlebe kuhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusasa lizwe ihlandla lesivili lalingxoxo. Brenda Fassie inzwisa kuphela esiqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umholi wenhlanganiso yabembi Zimbabwe Miners Federation uHenrietta Rushwaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshelwa kwakhe ukuzama ukuphuma elizweni legolide ngomnyaka ka-2020. Abantu bakwele Kenya lokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezindala zombili khona umnumzana Raila Odinga lomnumzana William Ruto. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.